Ini dini jonga kandemiri nchiti heno imusere na uzanasi chipiri gwenyana 6, 2016. Nengo zi MDCT na tu zino batuwa ne mwusha ya kuponda mpurisa Inspector Petros Muteza makore mashana apfura mumushawe Glenview. Arara City Council iwana mari ye kuwandu za makirinika ayo kuita zvipatara zvematunhu kana kuti district hospitals. Pangova yohurumende iri kutatarika kuwana mari ye kutenga mishonga muzvipatara. The Catholic Bishops Conference of Zimbabwe vanoti vari kunetsekana nekumira kwaita zvino munyika. Mapurisa otendera PDP kuita musangano wayo kuulawayo. Vamwe vechidiki vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship voita hurukuro yebudiriro nekodzero dzevanhu pamuzinda weAmerica nhasi. Zangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vashoma ndovabudirira kuenda kuzvikoro zvafurwa nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvofambira dhongi rakaora apo zvaenda kunotsvaga mabasa kumuzinda weSudan. Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8 o'clock p.m. tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Kana mshida unzwa na uzedu, munatibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ni 15460 kHz.